zvino kuisa pachena kuti utongi hwaamunangagwa hauna kusiyana neutongi hwaamugabe hwekumbunikidza vanhu hwekutsvairira vanhu uyezve utongi hwaamunangagwa hauna kusiyana neutongi hwanga huchiitwa murudzisha dzakatadzisa kuti vanhu vazoenda kuhondo kunana mozambique nekunana zambia zivanga riya yekuti kodzero dzevanhu dzanga dzisingabvumirwe nana smith kuungana vanhu vanga vasingabvumirwe kutaura vanhu vanga vasingabvumirwe vanhu vaitopondwa vanhu vaitwa mumajere saka zvese zviya zvanga zvichitaurwa namunangagwa kuti ini dispensation open for business there is open for violence and this is a new deception saka vamugabe ndinofunga kwavari nomukadzi wavo grace mugabe vari kufa nekutenda kuti mazimbabwe chiko chamavaita muna november 2017
saka zvinosiya papi hurumende yavamunangagwa
zvinoratidza kuti vamunangagwa maelections e2018 havana kwahwini saka vari kutya kuti vanhu vakaramba vachiungana havazi kuti zvinhu izvi zvinozoperera nokupi nekuti pachavo muhurumende yavo vanoziva kuti zvakaitika muna 2018 hazivi izvozvo zvino zvevanhu saka noruzivo rwavo urwovo ndo runoita kuti vaone sekuti vanhu vakaungana pamwe vanopedzera vaita zvakaitika muna november 2020 maitiro omunhu asina kuhwina maelection omunhu asingazivi kuti vanhu vanofungei plus chimwe ndechekuti vamunangagwa vatererwa futi vogadzirisa zvinhu sei nekuti kusungwa kuri kuita vanhu hakusi kwokugadzirisa maproblems evanhu
tiri kuonawo masangano nenyika dzekunze vari kushoropodza zviri kuitika munyika uye vari kukurudzirawo kuti hurumende itore matanho tingaona here hurumende yavamunangagwa ichipa nzeve kurudziro idzi
aiwa zanupf haitereri zvese nekuti zanupf mukatari hazikuita zvekuti vanhu vanosungwa vanhu vanorohwa vanhu vanotoswa for zanupf izvi zvinhu diki diki saka vanhu vezanupf vanototi hapana chinoitika kwavari saka imwe problem hombe yatinayo ndeinfini yekuti the justice system yemuzimbabwe iri broken ende kune vanhu vari above the law ende vamunangagwa vanozviziva kuti hapana kana chinotoitika vanotozomuruka kana imwe nyika ikambobata kana umwe mukuru wevanhu ava akamboapiya kwakafana nekunana international criminal court bokunana hek achitonga ndokuti vavhundise